Motambi Mabela Snakamba weClub Brugge kuBelgium abuda mukamba mushure mekunge chiremba wechikwata cheMaurias Dr. Somani Mudariki vamuongorora ndokuona kuti haasi kukwanisa kutamba makundano aya nemhaka yekukuvara. Pamusoro pekuda kupa Zimbabwe mukombe uyu kechitanhatu, murairidzi weMaurias Sande Chidzambwa ari kuda kushandisa makwikwi aya kuvaka chikwata chake chemakundano e2019 Africa Cup of Nations, zvekuti kusavepo kwaNakamba idambudziko guru. Pamusoro pezvo hazvisi pachena kuti captain wechikwata ichi Knowledge Musona vachasvika here paine nguva mushure mekutadza kusvika muHarare sezvaitarisirwa nezuro. Izvi zvauya zvekare mushure mekubuda kwakaita Tendai Darikwa Maclay Bon naKundai Benyu muchikwata ichi nemhaka yekusave nemapasipoti emuZimbabwe. Asi Chidzambwa ari kufara kuti achawana nguva yekuongorora Alec Mudimu uyo anotambira CFEN Druids yekuWales uyo ari mukamba uyezve aine magwaro ekufambisa emuZimbabwe. Vamwe vatambi vese vakadaidzwa kusanganisira Ovid Garuru uyo akafanobata basa raCaptain pasina musonana naNakamba, talent chawapiwa George Chikova, Marshall Munetsi, Evans Rusike, Ronald Pfumbidzai naEdmos Banda avo vanotambira kuSouth Africa vari mubishi regadziriro yemakundano ekosapa aya. Vanotambira zvikwata zvemuno Terence Jukamanja, Donovan Bernard naLibert Chakuruma vengezi Platinum Stars naJames Mukombwe naKelvin Moyo veFC Platinum vachambokanganwa zvikasu Laga Premier Soccer League nekuisa pfungwa dzavo nesimba rese kumaWarriors. Nengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vaTitus Goya vanoti nemaziviro avanoita Chidzambwa mukombe weCosafa Cup anonotora zvekare.
Nemaziviro anoita Sandra Chidzambwa anotora mukombe neexperience yanayo.
Muteveri wechikwata cheCapes United vashingirai miti vanoti chikwata cheMaurias ichi chakasimba zvekuti mukombe uyu unodzoka zvekare muZimbabwe.
Mukombe unonzi kusava mukombe wedu uya. Tinoutora mukombe uya, tinodzoka nawo kumusha.
Chidzambwa ari kutarisira kuve murairidzi wekutanga munhoroondo yemakundano aya kutora mukombe weCosafa kanokwana kana. Chidzambwa akatora mukombe uyu katatu muna 2003, 2009 na 2017, mukombe mumwe chete pamberi paShakes Mashaba weSouth Africa uyo ane mikombe miviri. Maurias ari kusimuka mangwana masikati kuenda kuSouth Africa uko vachatamba mutambo wavo kutanga nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.